Mumwe vachuchusi panyaya iyi vaMichael Reza nasi vadedza mufakazi wavo mukuru panyaya iyi vaJealous Nyabasa avo vaudza dare kuti vabiti vakasungwa zviri pamutemo kudivi reZimbabwe pamuganhu weZimbabwe neZambia svondo rapfuura. VaNyabasa vaudzawo dare kuti vari makore makumi maviri nemanomwe vari pabasa ravo rechipurisa. Vati sekuziva kwavo pane nzira mbiri dzekusunga munhu uye dzinosanganisira kusunga munhu paine gwaro rinenge rabva kudare kana kuti warrant of arrest kana kusunga munhu paine fungidziro inogutsa kuti munhu akapara mhosva. VaNyabasa vaudza dare kuti pavakasunga vabiti vakavaratidza magwaro avo ebasa pamwe nezvikonzero zvavaivasungira uye vati vakaita zvose izvi vachitevedza mutemo wemuno. Asi rimwe remagweta ari kumirira vabiti vaHarrison Ngomo vati havasi kubvumirana nezviri kutaurwa nemapurisa kuti vabiti vakasungwa zviri pamutemo, vachiti vabiti vakatorwa nechisimba kubva kuZambia uko vainge vaenda kunotsvaga upoteri uye kodzero dzavo dzakambunyikidzwa. Vachuchusi vapedza kubvunzurudza mufakazi nhasi uye magweta vabiti achabvunzurudza mufakazi uyu apo anoti achamubvunzurudza pamwe nekuburitsa pachena kuti vabiti vakatorwa kuZambia zvisiri pamutemo. Vabiti vakaisa chikumbiro chokuti dare risatombonzwe nyaya yavo sezvo vasina mhosva yavakapara.
Ndinokuda kuti nyaya yavabiti iraswe pazvinhu chokutanga zvavari kunzi vakaita aizvi mhosva. Mapepa akaiswa pamberi pemutongi wemhosva pari zvinhu azikurisa mhosva. Chechipiri, kodzero dzavo hadzina kutevedzerwa pamutemo pavakavatora zvisiri pamurao kuZambia vachiungana
pamutemo. Vabiti vakabuda munyika nechitatu chapfuura vachityira upenyu hwavo mushure mokunge vanhu vanofungidzirwa kuti mauto vavashungurudza mhuri yavo pamwe neshamwari dzavo. Vabiti vakatsvaga upoteri kuZambia pachirundu border post asi vanoti vakatorwa kuZambia nechisimba nemapurisa mauto nevasori vakadzorwa kuZimbabwe nemusi wechina. Zvese izvi zvakaitika kunyange hazvo vabiti vainge vanzi nedare repamusorosoro muZambia vagare munyika iyi chikumbiro chavo cheupoteri chichiongororwa. Svondo rapfuura vabiti vakaudza dare kuti vaifanira kunge vasiri muZimbabwe uye kunyange dai Zambia yainge isingadi kuvapa upoteri, South Africa neNorway dzainge dzabvuma kuvatambira nekudaro vaifanira kuregwa vachienda kuSouth Africa kana kuNorway. Nyaya iyi iri kuenderera mberi mangwana apo magweta avabiti achabvunzurudza mufakazi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.